Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavateriri tinosangana zvakare manero anasi uri muswe shondo mbudzi 6 2022. Mangatirira ku Studio 7 nepenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chitundu mseresere chekambani yemu America inonzi Northrop Grumman NG-18 Cygnus change chakatakura mushina weumhizha neumhetura wekuona mamiriro ekunze kana kuti satellite yeZimbabwe, Japan neUganda nezvimwe zvekunoshandisa kumwedzi hachina kusimuka sezvange zvakatarisirwa. Muri dzinodarika mazana mana kubva pamisha zana nemakumi mashanu kwa Chirigawad kuChipinge dzakaputsirwa misha ndokusara dzisina pekugara. Tichakupaiwo zvabuda mumitambo yenhabvu nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chitundu mseremsere chekambani yemu America inonzi Northrop Grumman NG-18 Cygnus change chakatarisirwa kusimuka nhasi chakatakura mishina yeumhizha neumhetura mukuona mamiriro ekunze munyika kana kuti satellite chatadza kusimuka sezvanga zvakatarisirwa. Chitundu mseremsere ichi changa chakatakura masatellites enyika dzinoti Zimbabwe, Japan neUganda nezvimwewo zvinhu zvinoshandiswa nevanhu vari kumwedzi pari zvino. Chitundu mseremsere ichi chinonzi chatadza kusimuka nekuti paita moto uye changa chitarisirwa kusimuka kubva muVirginia muno muAmerica. Chave kutarisirwa kusimuka mangwana. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveumhetura neumhizha mukufambiswa kwemashoko vaRobert Ndlovu.
Nyanzvi zvimusadzwani yanga ichifanira kuti simuke nhasi yakarongwa neoperizinenzi mabve national geospatial agency like portras yeaerospace neinasa yekuzimbabwe. The idea of the satellite, the commercial satellite, haifanani mahombe ana naamerica nekurussia yekuspayana aiwabudi. Ndeyekuti ikalonchwa a very small satellite probably like a box less than 10 kilograms.
Inenge yakakosha sei kunyika yakaita seZimbabwe?
Inenge ichitarisa zvinhu zvakadai nakwemvura mapetinii anguvai zvakanyanya sei nekupisa matemperatures kuti anyakatirekodhwaka. Saka uchazoona kuti after a year kana 10 years information iya inenge ichikurisa kudenda kuya kuya about environment neclimate kuti zvinofamba sei sezvamunoziva kuti tirira nguva yeglobal warming. So most international organizations vanotoda kuti nyika idzi dzirudevelopa vaone kuti maforest awo achipera mvura yavo chitiriitika mvura futi kana kune edening systems zvichaita mvura iyi mvura yanova iyaiya kana kuchaita earthquake those satellites anopa information kana data kuti zvieedening sign. So a good department ndasendezi parii pandiekuagricultur zvanenge uchiona matekeri nekuenda kwenguva temperature inenge ichikwirana nezvimbo. Ah, mazuva ane mvura yachatangi nayo muzimba sisini. Ah, mazuva ane winter emazoni yedai kaze inenge iri information ichiinde nevasatirati aya ari pedyo akatarisa pedu mumuriri yeZimbabwe neni vamwe will also benefit kanzvanya kuzonemazvo imeteorological services of Zimbabwe.
Muzinda we Zimbabwe National Geospatial Space Agency uyu uri kupi chaizvo?
Parizi institution yacheri paUZ ndiyekune asenzasaneza nekuita izvozvo akaenda kupak kutokyo kunekushona ikoko ozvoiciyo yangatsanzira kudonza kret anonzi makushimbu satellite anonzi vadiki shimbu iuganda Zimbabwe ndiyejapan saki I think a few minutes before launch, I had a problem with an alarm. I asked Mango the motor. So I was like, 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 I very soon, in that day, I was like, 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 I was like,
I was like, I was like,
I was like, I was Madroni, madroni ndo chani kwa kudara, anga yamilita, madroni madroni eno kwenye, ina mafuta ya juu ya kugrimia, hiyo yote ni vile tukseni na Elon Musk, apa pani kazi ya kambi la maya, sasa tunatenda kujua namba ya kati injani, ajili hii atukuli kambi la juu, karibu, ndiyo kambi la data, reweza, ya ni change, ni zinga la dada.
Saka tichitarisa kuti muri kuti kanhu kadiki diki kanga dure zvakaita sei tichitarisa mamiriro akaita nyaya dzeupfumi muZimbabwe.
What I know, the smallest one can be 20,000 up to $1 million. And I said it's called the cube set. Cube set, I said it. So, zvinhu zvakatodzana kudhara. But now, my engineers are not programmer. My company is there. That's what we're doing in the amateur radio. We're going to communicate on the ground.
Nyanzvi munyadzi zveumhizha neumhetura mukufambiswa kwemashoko vaRobert Ndlovu vachitaura vari parunare kuBulawayo. Muri dzinodarika mazana mana kubva pamisha zana nemakumi mashanu kwaChiriga Ward 11 kuChipinge dzakapiwa minda panguva yekugoverwa kweminda patsva muna 2000 apo varungu vaitorerwa mapurazi achipiwa vatema dzasara dzisina pekugara. Muri idzi dzinonzi dziri kurwiswa nemwe mukuru muchiuto arikuti iri purazi rake. Hatinokwanisa kubata vatauriri vemapurisa nemauto kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi vanhu ava vanonzi varasikirwa nemidziyo yakawanda sezvo kuri kunaya. Makomishene hurumende anoti Zimbabwe Human Rights Commission pamwe ne National Peace and Reconciliation Commission anonzi akatosumwa nezvenyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru weplatform for youth and community development Clarice Maduku avo vanesangano riri kuedza kuyananisa vari kurwisana ava.
Nyaya yacho ndeyekuti nzvimbo yavanhu vachigara iyi yakaipiwa mugore ra2000 dzimwe nyaya dziya dzekuti pakatara nyaya dzefast track land reform kuti vagare sekuti nyika yezimbabwe yanga yaikuti aiwa ivhu varende kuvanhu vatema kando kugara kwavanga vachiti vakati vapa mastatus avo asi nzvimbo yavanga vachigara yanga indori murungu aizi joba ndokavanga vachigara. Saka mugura 2019 takamboita kamuiro kuti vanga vanondopisirwa zvakaratidziswa revamwe vanga vavotaiwa ingaiti famiri varume nofana kuti ari vanhu vatema inini vanhu vatema varimo hamuna kunyatsovhura zvakanaka mugore ra2018 ndo zvakazobopinzira tikataura navo kuti aiwa vagari ava havada kunozotenda kuti doti yangu zvangogara uye chirova chehurumende ndozvo vadzoka vakagara zvakanaka izvi zvatongoita zvakare ndezvekuti nyaya yadzoka zvakare.
Kana muchiti nyaya yadzoka zvakare mungatsanangura kuti chii chaizvo chiri kuitika uye ndanani vari kurwisana nevanhu ava?
Pane makwiti anenge achiitika yekuti mukugara kwavari kuita vanga vakuita spetinwa zvonzi aiwa famiri inofana kudzoka kuna vamasiyana zebrigadier. Saka pakunoenda vari kuita vamwe kuta zvichikwadi vari kunofana vachitipa kutiisira dzimba dzavo saka tiri kushungurudzikana kuti pavasikirwa dzimba zvinyika zviri kumira zvakanaka havana vatekugara vasi vanga vachigara dzimba dzavo dzakapiswa mazenge achitekwatekwa mvura yakatanga kunaya musi wechina vasitavatiri chesande vakanayiwa wakabamisa mwini za rinini vikiloni za mwakukani wakapito wakanda kumerini mwita saizi ya mga awari kukisana na wawo wakalaki chingire wakazaki kwa wakakilika pano wakana kubaka ya kukawa wakari kumeri wakanda uti wumanyiri wa wakanda wumanyiri wa
saka mapurisa ambu uya ere kuzoeza wakadirisa na mbuzi kweri
ili kumeka nika kuchi papu nika wakari kuchoko wangu wangu wakini 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 wakini
you know, I was able to get a lot of people.
Mukuru wesangano re platform for youth and community development va Clarice Maduku bari barunare kuchipinge Tabatao mutauriri we Commission ye National Peace and Reconciliation va Obed Gutu tikatanga nekuvabvunza kuti sangano ravo rinobata sei nyaya dzakadai.
Zvatinoita ndezvekuti kana pane munhu kana kuti vanhu vane chitemo kana zvitemo zvavanoda kuti zviongororwe kana kuti zvitariswe neNational Peace and Reconciliation Commission tine imba ikura tiisira nekumirora mutemo wenyika Constitution of Zimbabwe, section 252, subsection F. Inoti vaya vanenge vachakunza chemo, vanounza chemo zvavo, vamwe vanoda kuunza zviri zvakanyorwa, vamwe vanoda kuita zvekuuya ivo mbune vachizotaura manhoroondo yavo, vamwewo vanoda kuitetekinoloji mazuva ano vanenge tachitonyora zviri tsamba dziya dzinonzi electronic mail, vamwe vachitumira ari mawhatsapp, saka vose ivavo vanoda kuti vaunze zvichemo zvavo pasiri vane kodzero yekuzviita izvozvo nekuti kana chichemo chichinge chaunzwa kuNPRC tinoto chiongorora ndosaka ndiona NPRC ine mahofisi akawanda kumativi mana enyika mamutare Eastern Region tine hofisi mamutare muguta reMutare tine hofisi muguta reMasvingo tine hofisi muguta reGweru tine hofisi muMulawayo tine hofisi muchinoi vaza shoma anotera tinenge tichivhura mihofisi mujindura chinangwa chiri chekuti provinsi yoga yoga ive nehofisi yeNPRC.
Imimi munozoita sei kana mapuwa chichemo?
Kana tapuwa chichemo chauya patiri tinochiendesa kubazi riya ratinotiro muchirungu Complaints Handling Investigations and Legal Services Department inova ndiyo yandinochea ini thematic chairperson webazi iroro tine vaongorori vedu mainvestigators maofficers edu vanozoenda paground voenda kunzvimbo iyoyo kunenge kwanzi kune conflict ingava conflict yekuti vanhu tanesana nyaya dzeminda nyaya dzezvicherwa nyaya dzakangosiyana siyana maofficers vanoenda paground vonozwa nyaya kubva kuvamhanyari vonzwa zvenyaya kubva kune vanenge vakamhanyarirwa toedza kuti toenzanisa vamhanyari nevamhanyariri kuti pave nerunyararo kana iri nyaya tinoti kana nenyaya dzinenge dziri mbiringano dzizvokofe criminal matter tinobva tati aya kana iri nyaya ingava yecriminal matter kuti vanhu munhu ari waakuvara kana kuti munhu abhinwa kana kuti yacho zvakadaro anirwa propati yake inenge iri nyaya yatinozenge taakuendesa kuvapurisa kana dziri dzimwe nyaya dzekuti vanhu vatosiyana kumakare vari kutsingisana kana mumasivhu kosi nezvinhu zvakadaro isu hatizowani simba pamutemo zvokuti tipindire munyaya dzinenge dzaendeswa nevanhu kumakare ezvinozvi.
Saka zvamuri kutaura izvi munokurumidza kuzviita here vagutu kana kuti panomboita kakudya manonoko mune zvikwanisiro zvacho here zvokuti mukwanise kupindira nekukurumidza?
Mabvunza muto wakanaka. Zvikwanisiro zvinombotinesei nekuti zvinenge zvichifanana nokuti kana iri nzvimbo yokuti inoda kuti vanhu vaendeko imwe nguva inzvimbo pamwe inenge iri kure panodiwa kuti pave nemotikari nemafuta acho okuisa mudzimota. Saka chinongotinetsawo ndechekutiwo dzimwe nguva tinomboitawo matambudziko akaita saiwawo, asi ndinofara kuti hapari zvino tinowanawo budgetary support iri nani zvikuru kubva kutreasury hatingasori. Hatinongozivawo nyaya dzemari dzinonetsa kuti ugoti waona mari chaiyo yaunenge uchida kuti uwane.
Mutauriri weNational Peace and Reconciliation Commission vaObed Gutu vachitaura vari parunare muHarare. Vanhu vatatu vanonzi vafa uye pachiri kutsvagwa vamwe mushure mekunge ndege yange yakatakura vanhu makumi mana nevatatu yadonhera muLake Victoria kuTanzania. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, vechidiki muAmerica vanonzi vari kukwikwidzawo musarudzo dzemamidterms kuti dare reCongress rivewo nevamiriri vechidiki. Pari zvino vanganzi ndevezera rechidiki mudare reCongress muAmerica vane makore makumi mashanu nemapfumbamwe, asi vanozikanwa nekuti Generation Z vane makore ari pasi pemakumi maviri nemashanu vari kupindawo musarudzo idzi kuti vave vamiriri vedare sezviri kuitwa namuzvare Caroline Levitt ku New Hampshire anova nhengo yebato remaRepublicans. Iko zvino tochimbotarisa chirongwa chatinotaura nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ndinonzi Brenda Muzimu, ndinotungamirira sangano reAlbinism Day to Dream Initiative, Rainbow Youth Albinism Zimbabwe Trust.
Tiri kunzwa kuti pane mamwe makwikwi amuri kuronga kuita, mungatsanangura kuti zvii zvamuri kuita pari zvino?
Yes, makwikwi atiri kuronga kuita ndeevanhu vanorarama neusope, vanhu vakomana nevasikana vanosanganisira masouthern African countries, masangano tingangoti 18 nyika dziri muSouthern Africa zvichienderana nekuti ndevati vapinda mumakwikwi aya. Ende tiri kuronga kuti dai taiita kuwa 27 May muno muZimbabwe neunder the team iye rinenge richidindindira rinenge richiti united in making our voice heard as maAfrican countries. Sezvamunongoziva kunyika dzinenge ana Malawi, ana Zambia, kumanga kuchiurayiwa vanhu vane albinism kana kuti kushandiswa kwemabody parts avo.
Nyika dzamataura idzi dzakatotenda here kupinda mumakwikwi aya?
So far pane nyika dzakatenda kupinda mumakwikwi aya dzinosanganisira South Africa, Zambia, Malawi, Namibia, Lesotho. So far ndo nyika dzakatendera kupinda mumakwikwi aya neMozambique.
Makwikwi aya anobatsira chii chaizvo kusimudzira kodzero dzevane usope?
Makwikwi aya anobatsira kunge achisimudzira vanhu vanorarama neusope kuti vange vasingazvitarisire pasi uye kuti vange vachinzwisisawo zvikwanisa kunzwisiswawo nemanharaunda nharaunda dzavanogara. Uyezve anoita kuti tidzidzise vanhu munyika dzedu kuti aiwa sevanhu vanorarama neusope hatikodzeri kunge tichiurayiwa, hatikodzeri kunge tichisarudzwa pane vamwe, uyezve achikodzere kunge zviya zvekuti munhu afa onodhigwa nguva rake vachida kushandisa kupfumi kana kushandisa kuita zvimwe zvinhu tikatinenge tichidzidzisa kuti aiwa tiri vanhu vakafanana nevamwe
asi makwikwi akadai kaanomboita mutauro kuti kana tichiti ndiye munhu uyu akwanisa kuita tsvarakadenga munenge muchitarisa chiapa munenge muchitarisa runako here kana kuti nenjere dzine munhu uyu mungatsanangura kuti zvinofamba sei
kumiss and miss albinism kumakwikwi aya atingotarisa runako rwemunhu tinenge tichitarisa kuti unokwanisa here kumira kana kuti kumiririra vanhu vanorarama neusopi saka tinenge tichitarisa njere dzako iwe kuti unokwanisa here because chatiri kunyanya kuita kukwidziridza kana kuti kubooster self confidence kuvanhu ava kuti endai kunze munotaura maererano nevanhu vanorarama neusopi zvatinoda kuti vanhu vanorarama neusopi saka unotozoona kuti hatitombolimita izvinhu kuedi chaiyo asi tinoerana kuti iwewo une confidence dzino shika papi uyezve unokwanisa kumiririra here boka iri
vanenge vasarudzwa vabudirira kuti vakunde mumakwikwi aya munenge muchitarisira kuti vanozoita basa rei chaizvo
tinenge tichitarisira like tombotinde muno muzimbabwe tinenge tichitarisira kuti vange vachifamba nawo munharaunda let's say kumamisha chaiko chaiko vachidzidzisa vanhu vabereki vanoita vana vane albinism kuti vanofanirwa kuchengetedza vana vavo zvakaita sei uyezve kuti ivo vanorarama neusopi vanofanirwa kuzvibata zvakaita sei kudzivirira utachiona wecancer gomarara kuita kuti vafanirwa kuzora mafuta vaitese nezvimwewo zvekungoti munokwanisa kudai vachikwanisawo kuongorora kuti vanokwanisa kuitei sevanhu vanorarama neusope vachipawo ngere kune vamwe vanorarama neusope kuti munokwanisa kutoita zvinhu zvakasiyana siyana muupenyu hwenyu ende hapana chinokuvimitsa munhu mulimitswe neganda renyu
pane vamuri kuonawo here vemakambani vari kuda kushanda nemi uyeko vanenge vachidawo kuti vange vachibata nemi vanokuwanai papi chaizvo
pane vamwewo senge vataishanda navo kubva kudhara masponsors vanokwanisa kuuyawo on board kuitawo vamwe vanenge vachida kutanga kubatana nesu vanokwanisa kutifonera panhamba dzinoti +26 373 778 165 695 uyezve vanokwanisa kutibata kumahofisi edu ari kuavondale panhamba 62 cockroad avondale harare kuti sezvo tichida kuita miss and miss albinism southern africa tinenge tichikumbira kuti makambani akawanda auye on board so that inokwanisa kubudirira because ichati nechihombe hachisiri chinhu chezimbabwe chete but chesouthern africa yese
ndinokutendai muzvare Brenda nekupinda muchirongwa chedu
allright maita basa chaizvo
avo vanga vari muzvare Brenda Mudzimu vanotungamira sangano reDare to Dream Initiative vachitaura vari varunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba
Jesu simba rangu
simba rangu
Manera kanaka vatereri tinosangana zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero ini ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi tachipa navamubayiwa vane mashoko avanoda kugovana nesu vamubayiwa microphone yave yenyu taurai kuvatereri vedu
vahwande makadiko yenyu zita rangu ndinonzi mubayiwa ndafunga kuti ndirimbopowo a little bit of contribution pane zvechitendero izvi chekutanga ndinoda kutaura pamusoro pevanhu vari kubvunza kuti kuchine vatumwa here variko mazuva ano ndinoda kutaura ndichiti iye zvino hakusisina mwari vakatumidzira vatumwa vanomwe chete hakusisina futi mutumwa variko mazuva ano vanoti ivo tiri vatumwa vamwari havazi vatumwa vamwari
mungadaro sei isu tichiona nekunzwa vazhinji vachiti vatumwa vamwari
nekuti ava vari kupupura Jesu saka havazi vatumwa vamwari vapupuri kana kuti vatero vaJesu kwete kuti vakatumana Mwari, kwete, handizvo.
Chechipiri chamunoda kugovana nevateriri ndechipi vamubaiwa?
Chechipiri ndinoda kutaura pamusoro pe pane mumwe akavhunza kuti seiko vanhu vakauraya Jesu vari vanoramba vaine makomborero. Hazvina kudaro bahama yangu.
Tsanangurirai vatereri vanyatsonzwisisa apa.
Chokwadi chiripo ndechekuti chekutanga-tanga Bhaibheri kuna Matthew rinotaura richiti Jesu akatuma vadzidzi vake akati endai kuhwai dzakarasika chete dzaIsraeri. Ndoo kwakauyira Jesu. Saka ava zvimwe izvi handizvoba. Hazvirevi zvefuti kuti kana munhu uchinamata unofanira kuwana zvinhu zvese zvaunoda muupenyu. Ngatitarisei Jobho. Jobho wakatambudzika aive neupfumi asi akazopedzisira arwara paya paya vana vake vafa. Munoona kakuti izvo Mwari angoti munhu anomunamata ndiye anofanira kupfuma. Zvinhu zvaMwari zvine periodi kana kuti zvine rekodi yekuti panguva yakati chii chinenge chiitika muupenyu hwako. Ndine zvakawanda zvandingade kutaura. Zvino dambudziko nderekuti nguva yenyu vahwande idiki zvikuru. Nguva yenyu idiki chaizvo. Ndaikumbira wangu kuti mutiwedzere nguva yezvechitendero. Iyi programu inofundisa iprogramu yakanaka zvikuru. Pane mumwe akatibvunza achiti iye mapasta anoenda here kutraining. Zvemazviro kwazvo kana tikada kutaura chokwadi sezvachiri, mufundisi waMwari haaendi kuchikoro.
Apa panodiwa tsananguro vamubayiwa. Tarisai muone kuwanda kwakaita zvikoro zvinodzidzisa vanhu kuva vafundisi.
Mozisi paakanga achinyora mabhaibheri haana kuenda kuchikoro. Vadzidzisi vaprofiti vafundisi havaendi kuchikoro. Vanonofundira kuti chii vachifundiswa zvenani. Pasta munhu anodaidzwa naMwari. Munhu anodaidzwa naMwari. Ndosaka muchiona zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka. Because mapasta vanoenda kuchikoro ndo vanoita zvembiri, vanoita zvembiri. And otherwise vari kuitora Ezekeria. Vanoitora Ezekeria. I'm sorry ndarebesa maningi kupfuura zvavanga ndichida kuita. Asi ndine zvakawanda zvokutaura pamusoro pemisoro yandataura iyo. Mazviitanyi vawande. Mukandiburitsira chichemo changu kana kuti zvitaurwa zvangu.
Tinokutendai vamubayiwa. Munokwanisa kudzoka pachirongwa chero musi wamunenge mafunga. Aiwa vatereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvezvitendero zvamunoda kugovana nevamwe vatereri, tumirai maaudio enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Aiwa tinotenda Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munawo dzemitambo, chikwata cheZimbabwe Cricket chabuda makwikwi T20 World Cup ari kutambirwa kuAustralia mushure mekurohwa ne 71 runs neIndia. Munawo dzemitambo, zvinhu zvabuda zvakadai: Manika Diamonds 0 Ngezi Platinum 0, Triangle 1 FC Platinum 1, Highlanders 1 ZPC Kariba 1, Herentals 1 Dynamos 0. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Chitundu musere chekambani yemuAmerica inonzi Northrop Grumman NG-18 Cygnus change chakatarisirwa kutakura michina weumhizha neumhetura wekuona mamiriro ekunze kana kuti satellite yeZimbabwe, Japan neUganda chatadza kusimuka kubva muVirginia muAmerica nhasi nekuda kwemoto. Mhuri dzinodarika mazana mana kubva pamisha zana nemakumi mashanu kwachiriga ward 11 kuchipinge dzoona ndondo mushure mekuputsirwa dzimba dzataigara. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.